Vachitaura apo vange vachiparura gwaro resangano ravo rakanangana nevemuchiuto nesarudzo rakanzi Security Sector Factor in Zimbabwe's Political and Electoral Affairs. Mukuru wesangano reZDI vapesairo hanya vati zvakakosha kuti hurumende yemubatanidzwa igadzirise nyaya yevemuchiuto nemapurisa vanoita zvematongerwo enyika kuitira kuti nyika iite sarudzo dzakajeka. Vati vezvematongerwo enyika, masangano akaita seSouthern African Development Community SADC pamwe neAfrican Union AU vanofanirawo kutaura vakuru vemapurisa nevemauto vachivaudza kuti vasiyane nezvematongerwo enyika uye kuti vaite basa ravo rekudzivirira nekuchengetedza runyararo munyika.
Taita bepa iri kuti tipangidze hurumende, tipangidze SADC, tipangidze AU kuti isisu seZimbabwe Democracy Institute hatisi kuti tinoda kuti nganawo kumauto adzingwe kana kuti nganawo kumauto adziswe paiswe ngana kana kuti vadzingwe kana kuti vashungurudzwe. Hazvizvo zvatiri kutaura. Tinoremekedza mauto edu, tinoremekedza kuti nyika inofanira kuva neZimbabwe National Army, ende tinoremekedza institution yeyo. Asi tiri kuti mauto ngavashande vachitevedzera Zimbabwe Defense Act, ngavashande vachitevedzera bumbiro romutemo wenyika rinotaridza kuti havafani kushanda vane divi ravakarerekera.
Varuhanya vati mauto nemapurisa haafaniri kuva nedivi raakarerekera uye anofanira kuita chitsidzo chekuti acharemekedza zvinenge zvabuda musarudzo. Vatiwo mauto anofanira kuramba kushandiswa nezanu PF kuita zvematongerwo enyika. Asi vati izvi zvakaoma sezvo mauto aya ari kubatsirikana munyaya dzeupfumi kuburikidza nekutsigira ZANU PF.
Chouviri chavanowana inyaya yekuti vanowana mabasa mune zvemining, vanowana upfumi mumadiamonds, vanowana mupfumi muminda, vanowana maappointments akasiyana siyana kubva kuzanu. Saka nyaya chaichayo iripo haisi yekuti mauto ndo ari kunyanya kuita problem, inyaya yekuti mauto ari kushandiswa noutungamiri hwezanu kuti huvasapoti, nekuti vanoziva kuti pasina kumbunyika izwa kwevanhu, pasina kuchisidzirwa kwevanhu nemauto, zanu zvinokwanisa kuinetsa.
Varuhanya vatiwo vemasangano anoshanda akazvimiririra vanofanira kushanda nesimba mukurudzira hurumende yemubatanidzwa SADC neAU kuti Zimbabwe ivandudze mashandiro emauto nemapurisa sarudzo dzisati dzaitwa. Asi vati zvakakosha kuti masangano ataure zvinhu zvechokwadi kuti atererwe nehurumende nemasangano akaita seSADC neAU.
Vanofanira kupota vacheuchidza hurumende kuti zviya zvakanzi mauto aite zvinhu mabasa avo mujekerere mune zvakanaka ngazvitevedzerwe, nokutora zvinhu zviya zvinenge zvakaipa zvinenge zvichiitwa vachizvindisa kuSADC, vachitaurira pasi rese kuti zvigevenga zviya zvamuka kana kuri pari zvavo. Asi chikurukuru chavanofanira kuita vemasangano akazvibatanidza, ngavamire pachokwadi pane zvavanenge vachitaura, nekuti paite ukama hwakanaka nehurumende, ukama hwakanaka even neSADC.
Mukuru weYouth Forum vaWellington Zindove vaudza Studio 7 kuti magwaro akaita seraburiswa neZDI anogona kubatsira masangano akaita seSADC neAU kumanikidza Zimbabwe kuvandudza mashandiro emauto nemapurisa munyika.
Tatiri kutarisira kuti mabasa akadai akaramba achiitwa tichizivisa voruzhinji kuti dambudziko riri pakati, uyezve vematongerwo enyika vakinge vachikwanisa kuzvitora vachifamba nazvo ngati kumisangano yavo kungava kuSADC kuAU kuti iri ndo dambudziko kuti ringe richinzwisikwa saizvozvo, tinoona kuti pamwe zvinogona kutibatsira.
Zvichakadai, meya veguta reHarare vamuchade Masunda vati vana vanofanira kudzidziswa kuverenga vachiri vadiki kuitira kuti vazokwanisa kubudirira muzvidzidzo neupenyu hwavo. VaMasunda vataura mashoko aya pakucherechedzwa kwezuva reWorld Reading and Copyright Day iro rinocherechedzwa musi wa23 kubvumbi gore rega rega.
This world is becoming more and more high tech, so that's why it's so important to catch these kids young and inculcate in them this reading culture and the importance of gathering knowledge.
VaMasunda vazivisawo gungano iri kuti kanzuro yeHarare ichatanga kugadzirisa Harare City Library mushure mekupiwa rubatsiro rwemiriyoni yemadhora nemuzinda weSweden muZimbabwe nguva pfupi yapfuura. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.